Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu zanasi china kurume 19-2020. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vanoparura urongwa uchatevedzerwa nenyika pakurwisa chirwere checoronavirus. Masangano evarairidzi okurudzira kuti zvikoro zvose zvivharwe senzira yekudzivirira vana vechikoro kuchirwere checoronavirus. Apo nyika iri mushishire kugadzirira kudzivirira kuti chirwere checoronavirus chisapinde munyika, zvimwe zvipatsara zvinoti zvave kutora matano ekuchengetedza varwere, vashandi pamwe nevashanyi kuitira kuti vasabatwe nechirwere ichi. Mapato anopikisa anoti kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika kuri kuda kuitwa nehurumende kwakanangana nekuendesa masimba kumutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa, izvo zvinonzi nezano PF hazvina kuipa sezvo isingadi majongwe maviri mudanga. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakamboita sezvo vashandi veStudio 7 vari kushanda vari kudzimba dzavo nepamusana pecoronavirus. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.